Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 21/2019 makaterera kustudio 7 neferinyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini chanona kahwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwe yenyika vamutuli nguve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli maticha aichitambira kuma $500 vaakutambira $30 saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo tichichema kupera kwemari yedu
sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamutuli nuve nemusi wechishanu
mheri yakabhanwa irava yakazivanwa mpeva tonight masvingo inenge yabhanwa hamusori kuitina mitaro inenge yabhanwa Harare yakabhanwa efriday so is got a burning political crisis so economics don't work where there is no confidence economics don't work where there is a political crisis economics don't work in a war zone
bato remdc rinoti zviri kuitika muzimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano rinomirira varayidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli nuve nemusi wechishanu mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti nemusi wechishanu varayiridzi neavo vanotsigira zvichemo zvevarayiridzi vanofanirwa kupfeka mbatya nhema sezvo uri musi wekuchema kufa kwakaita mari yemihoro yevarayiridzi tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji
zvikoro hazvisi kuzovhurwa kana nyaya yemuhoro isati yagadziriswa nenyaya yekuti maticha hachisina kana chekufambisa kuti adzokere kumabasa kwacho maticha haangaindidzokere kumabasa achitadza kuendesa vana vavo kuzvikoro saka nyaya iyi haisati yachinja zvikoro hazvisi kuzovhurwa varayiridzi havasi kuzodzokera kumabasa ndosaka tiri kuti patiri pazororo kudai timboisa puresha kune vabati vehomwe kuti vagadzirise nhuna dzedu zvikoro zvisati zvavhurwa nenyaya yekuti hatidi kuti vana vedu varasikirwe nedzidzo hati third term term iri busy inonyorwa mazamanishoni hatidi kuti vana vedu vatadze kunyora mazamanishoni nenyaya yekuti vadzaridzi vari kuratidzira saka tikutarisira kuti tikaisa puresha paholiday ino nyaya dzedu dzinogadziriswa tokwanisawo kuvhura zvikoro zvakanaka asi kana vatadza kugadzira tichasara tisina imwe option kunze kwekutora mabasa zvikoro zvotadza kuvhura
akushedza indiani uye mashedzerwa chii
tanga tadedzwa naregulatory authority kana kuti dispo weHarare Central uyo anga achida kudzwisisa nyaya yeprotest yedu yatiri kuita musi wechishanu yepayday funeral tavatsanangurira mafambiro atichaita nezvinhunha dzedu nechinangwa chedu zvino ivo tawirirana navo kuti maunion zvomene akafanana nemakereke akafanana nepaitwa ndufu haamirire kukliwa nemapurisa kuti aratidzire asi ivo vatanga kutaurawo zvichikonzero zvavo vakakumbira kuti dai manga maguta hamuna kumira zvakanaka tikati isu hatisi kuzomhanya neguta rose tiri kungoenda pamahofisi avamutuli vanove mubati wehomwe yemari yatinoda ende tichange tiine mamashau achange achichengetedza runyararo chimwe chavanga vachitaura zvevanga vachiti vamutuli vacho vanenge vasiko kuhofisi kwavo tikati hai isu kwatiri hatisi kuda kungoona ivo chete tikuda kuonana nehofisi yavo saka tichange tichiratidza takatarisana nehofisi yavo tozosiya gwaro renyunyuto redu kuti zvinyunyuto dzedu dzigadzirwe mushure mekutaura ikoko tazonzi timboenda tichazodanwazve kuti tirambe tichitaura nyaya iyi. Isu hatina dambudziko nekuramba tichidzokera kunovatsanangurira zvinhu zviri pamutemo zvatichaenderera mberi kuita musi wechishanu.
Zvamuchaenderera mberi kuita nemusi wechishanu zvakaita sezvipi vamasaraure?
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwenyika vamutuli Nguve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral, vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli. Maticha aisitambira kuma $500 vaakutambira $30. Saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo, tichichema kupera kwemari yedu tiine chishuwo chekuti vachange vachizogadzirisawo nyaya iyi. Tiri kukurudzirawo vave ruzhinji vemuzimbabwe kuti sezvo vasingakwanisawo kuti joina asi vapfekewo zvichema, vachichemawo kuparara kwaita mari kuirodzwa kwemasalari vachibatana nesu nenzira iyoyo. Asi vadzidzisi vazhinji vachange vakaungana pamahofisi avamutuli kubva na10 mangwanani kusvikira na5 mausiku.
Mutungamiriri weAtuzi vaObed Masaraure vari parunare nestudio 7. Zvichakadaro, sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi, nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa pachavhurwa zvikoro kotoro inouya. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vakabudisa nezuro gwaro rinozivisa nepakamira sangano ravo dano re Progressive Teachers Union iri rinouya panguva iyo gurukota rezvevashandi nemabasa amai Sekai Nzenza vakazivisa svondo rino kuti vachasangana nevamiriri vebashandi vehurumende kuti hurumende iise patafura zvainazvo zvemwedzi mina yasara iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Tiripo ndechekuti varayiridzi vakawanda vari musangano reptz nevamwe vakawanda vatiumirira vadanu vanenge vasingatombozivi kuti tinovamirira vari kuchema-chema kuti upenyu hwaoma. Iye zvine zvitogeti rakwira fees chai chaidzo hatigoni kubhadhara, vanorwara mumhuri dzedu hatigoni kuvaendesa kuzvipatara, rendi hatichagoni kubhadhara, mvura hatigoni kubhadhara, peturo haichatengi chinhu. Saka varayiridzi vari kuti aiwa, kana tisina kupuhwa mari inokwana ngatibudisiranei pachena kuti hurumende iri kutadza kujustifya kuti masalaries ava kuramba vachitaura ekuti kusheni helmet kana kuti chii mazita vanoramba vachindopa masalaries aya haadhiresiti machallenges ane vashandi iye zvino. Saka tiri kuti aiwa, kana mari isina kuwedzerwa panotanga kotero yetatu varayiridzi vanenge vasingagoni kuenda kubasa. Saka izvozvo kana vasina kuzvicherekedza titaura kuti tichasvika pafezi kuti kana pachitokandiranwa magumo achakandwa, nekuti tiri kutaura izvo kuti kana tatengerese zvakaita izvo tobaruma hurumende yakudedza shamwari dzayo dzaimutamba nayo vachipanana maheu voita misangano yekunyepera vashandi kuti tigadzirisa zvinhu. Kobuda mashoko iwaya kuti hurumende yati ichawedzera vanhu mari. Saka zvinhu izvo zvinhu zvinenge zvichinoita kuti kana zvisina kugadziriswa sekutaura kwatiri kuzviita, ndiri kuona kuti hurumende yanoita kutanga.
Chii chitsva chamungati muri kuendesa mberi? Tiona ndo zvamangara mamuchingotaura kubva kotoro yapera.
Zvakafanana nemunamato. Kana muchinamata kuna Mwari handisi kuda kuita blasphemy kuti tikunamata kuna Mwari. Ndinotingotaura kuti zvatiri kutauraka therepetitiveness, kuramba tichidzokorora kuratidza kuti kuna vanhu vakutiteerera hatina chisva chatiri kutaura. Salari yaitamburwa naticha muno kutobva 2017 yanga iri $480 kana $500. Salari iyoyo haina kumbonyanyochinja, vaakutitambirisa ratidzi yeti $500 iyeno. Kureva izvo kuti taitanga tichienda nebhengireti iripo mari ingadai iri kuma 4000. Saka ndobva tiba kuti vataure kuti vachiona nyaya yavo chaiyo chaiyo, kana ticha ari kuramba achinzi anotambira 500 skuldfees yemwana wake waakabara pachikoro paanodzidzisa ichinzi 4000, vari kureva here ticha achagoni kuendesa mwana wake pachikoro paanozvapa chekutanga. Ticha une vesadhini salari yake yakutadza kutenga 110 repeturo kana aine motikari ine tengi rinopinda 7 litres. Tobva ipapo toticha pamba panga achirodza makore esaya haachagoni kupabhadhara yepamusara pekuti mari yake haisina bara. Chingwa chaichacho salari yaticha haigoni kuti ikwanise kutenga 50 loans dzechingwa pamwedzi. Asi ticha iyeyi umwe chete yeyu 1985 aigona kutenga mota, aigona kutenga imba, aigona kuti iye paari anoendesa mwana wake kuchikoro aigona kuzvitengerawo motokari. Nhasi ticha iyeyu haana chaanogona kuita. Chokwadi ndechekuti patasvika iye zvinezvi ndikuona tisingawirirani nepamusana pekuti ticha atambura. atingana mitakanyarira zvino chitomera kuzva zvakaita.
Tiri kunzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekukupai mari kana kuti yekukupai zvavanofunga kuti vanazvo svondo rino. Zvii zvamungatarisira?
Ngavazive kuti kune vari kutambura, vari kumuka sezvine muromo, vari kutadza kurarama. Saka ngavazive kuti kutamba vari kuita uyu, vanhu vari kuvaziva. Ene kumberi uku hazvioni zvichibuda zvakanaka nemakuvera nekuti vanhu vachasvika pasei zvekuti kusiri kumhanze buku. Nekuti hatingavadi kunyeperwa.
Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuratidzira kwebato rinopikisa reMDC kwange kwakarongwa nhasi mumasvingo kwarambidzwa zvekare nemapurisa. Asi mapurisa, mauto nevasori vakatoendeswa kuguta iri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mapurisa akarambidza kuratidzira muHarare, Bulawayo neGweru pasi pemutemo wePosa. Kurambidza MDC kuratidzira uku kuri kushaurwa zvikuru nenyika dzekunze uye vanorwira kodzero dzevanhu vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe inombunyikidza kodzero dzevanhu uye kutyora bumbiro remutemo. Asi vanoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana mitemo uri kuchorwa.
Handitenderani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaiswa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare rehigh court vanoapila voenda kune rimwe dare resupreme court vachidaro. Kana dare rehigh court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu vemdc vanohwanda neright yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu zvavamboita mhirizhonga dzose dzesure dzaita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvavo. Saka kana vanhu vachinzi mubumbiro vane mvumo yokudemonstrata, mvumo iyoyo inofanira kushandiswa ichitarisirawo futi kodzero dzeruzhinji. Zvavanenge vachiita zvokanganisiwo ruzhinji here ruchida kuitawo mabasa aro risingari kupinda mudemonstration iyoyo. Saka dare rekot ndo rinoenzanisa kuona kuti zvii zvakanakira nyika panguva yega yega.
Asika ivo vari kuchema chema vachiti mapurisa zvaanofanira kuita kuchengetedza vanhu nezvivakwa zvakakosha, kwete kuti mapurisa anokwanisa kuya kuzomisa kuratidzira asi asikakwanisi kuchengetedza zvacho zvavanoti zvinopwanya.
Hatina mapurisa anogona kumira nomunhu wese wese vachiona kuti haana misikanzwa yaanoita. Asizve ndosaka taka mubumbiro makaiswa matare kuti kana vanhu vakafunga zvakasiyana vari ngavaende kudare ropa chitongo kuti zviri nari panguva yegega nezvipi. Kana zvatongwa nedare zvatongwa, isusu sevagari vomunyika tinofanira kutevedzera zviri kutaura matare yedu, nokuti akapuwa chipo chogona kuongorora matii mairi enyaya voona kuti zvakanaka nezvipi.
Vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunare muHarare. Asi vachipindura mumwe mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere.
We have to resolve the political problem. We have to properly resolve dambudziko remaelections akabiwa. We have to resolve dambudziko remunhu mwana weZimbabwe mutema ari akatsamwa. Tarisai vanhu vakatsamwa nekuti matemo ari kubhanwa. Imi kana muchiti makawina election mune popular. How do you ban my processes? Gweru yakabhanwa, Bulawayo yakabhanwa, tonight masvingo inenge yabhanwa, hamishoro chechina mitare inenge yabhanwa, Harare yakabhanwa Friday. So we've got a burning political crisis. So economics don't work where there is no confidence. Economics don't work where there is a political crisis. Economics don't work in a war zone. And for all intents and purposes, that is a war zone. The constitution is suspended. Section 59 years of people. And for all intents and purposes, MDC is a ban. This is the one which we will need. So, can I cheat as you will judge me? So, I can not see it in an abroad, than a voter, a kuna family in an economy, and regrettably, the quantity.
Saka bato renyu richaita sei vabiti kana mapurisa nematarai vachiramba vachikurambidzai kuita kuratidzira kwamuri kuda kuita?
vanhu vemuZimbabwe vane kodzero dzavo. So vanhu vemuZimbabwe vacharamba vachishingirira kuti kodzero dzavo dzinge dzinorespektwa. Chihurumende chinofanira kuziva kuti just like EMC could not stop change here, Emmerson Mnangagwa is not going to stop change here, because vanhu vakatsama, vanhu vakagumbuka, vanhu vari kutambura. So zvese zviri kutaurwa izvi nezviri kuitwa nematare nezviri kuitwa nemapurisa hazviregedzeba kuti vanhu varambe vachipusha kodzero dzavo. So as a matter of fact, there will be more demonstrations by the MDC. As a matter of fact, there will be more notifications by the MDC. But this is you must be aware. Chihurumende chinofanira kuziva kuti ukaramba kutaura nemunhu, woramba kuti munhu avhende, woramba kuvhurira munhu nzira dzekuti aseme, munhu anopedzisira asisina choice but to resort to extra legal means of expression. Though zvakakodza kuu yaNovember 2017, vanhu vanga vadzvanyirirwa, sezvo rikazopedzisira ritora pfuti rikabvisa raitonga. Izvi zvekuti pangangoitwa musengabere futi zvakare muZimbabwe hazvisi zvinga kuzoshamisira vanhu, because vanhu vavharwa political space and mushoja munhu ari kurwadziwawo. Mushoja gore rakapera aitambira $500, nhasi akutambira $500, but $500 $50, the $50 yarohwa nemusengabere weinflation. So that we've got a serious crisis.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai Biti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump havasi kutambira chikumbiro chava Emmerson Mnangagwa chekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe veZANU-PF pamwe chete nemamwe makambani zvibviswe. MuHerald, hurumende yeZimbabwe inoshora zvakataurwa nehurumende dzekuEurope, America, Australia neBritain idzo dzakashora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekurambidza vanhu kuratidzira. Hurumende yeZimbabwe inoti inokatyamadza zvikuru nekupindira munyaya dzeZimbabwe kuri kuitwa nenyika idzi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kazai vanhu vaStudio 7 makadiko. Zvinongotaurwa navo vanonzi anagadzira chirumhanzi ava kumanaka. Ngasadaromba amarotaroti anhu asotochochora kodzero dzevanhu here vanhu veZANU-PF zvavari kuita kungoponda vanhu kusunga vanhu kungodindini. Angavasadaroba nyangwe mari dzacho dzichivanakira dzeZANU-PF dzavanoryaka. Ngavasadaroba kumana because ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura ivo vega ivava ndo vari kungodya ndo vari kunakirwa nezvinhu. Uyezve vamwe vanhu vari kutaura paStudio 7 vachiti hei chamisa chiregepa wakazvanya chamisa hamborina pakambodzvanya. Ngudiwo ndechekuti ZANU-PF chete ingorega chete zvairi kuita izvozvo, uori kuba mari vachidya vega tichiita mapurazi akawanda wanda munozvinhu zvafana nezvi vachingotora mari dzehurumende vachidya semushongo musana. Izvo ndo zvinokuraya nyika semuzongoda kungoti hei MDC yazvodai hei zvazvodai nokutadza kutotungamirira chaivo chaivo kutungamiri chaivo chaivo. Haizi goni ZANU-PF chainongogona kungoti hei kutongwa kwaro hei kutonga kwaro tichingotonga pazviri kutongwa zvacho hapana bhikoza vanhu vari kufa nenzara, vanhu vari kutambudzika nyika, mari hamuna, maticha asi kuhora, vanhu vari kufa nenzara muZimbabwe. Saka amana musadaro bakomana chero muchiida henyu ZANU-PF vachi bati chimbofungaiwo changaiwo mumboreizena mwana.
Ini ndingafara chaizvo kana mukandipleyera audio iyi. Ini ndinoitwa game changer timoyo ndiri muJohannesburg. Chinondinetsa panyaya yemuZimbabwe ndechekuti vana mutodi pese paanotaura anongotaura zveMDC, pese paashama muromo wake anongoshama zveMDC. Kupa vachazotiwo ivo apa ndipo patakonewawo, ndopatakanganisawo apa ndepapi,
nekuti chese chavari kungotaura ingori MDC. Vanagadzira chirumhanzu changofunga kutaura chese nekutaura zvevarungu. Ko pachatiwo apa ndopatakanganisawo isu ndepapi tuda kunzwawo ipapo. Kuda kunzwawo ipapo kuti ivo pachavo pachati vakanganisawo vezano. Pachatiwo ndivo vakonewawo ndepapi. Nasi right now vari kurambidza mademo nyika yese kuti asaitwa vanotyei vanhu vari kunyanya kuvatyei vanhu ava. Tiri kuvati vari kuvatyei vanhu. Ngavasunungure vanhu, ngavarege vanhu varatidzire. Kana vachidiwa nevanhu zvichavonekwa pakuratidza kuti vanhu havana kuenda kunoratidzira.
Hello, Westside 7. Ndine believe Mangena ndiri kuno Cape Town Western Cape. Zviri kuitwa nevanhu veZANU PF zvazvina kumira mushe. Vari kukona kukontrola nyika votadza kuregesa vanhu kuita demo. Tiri kuona kuti chinhu chakaipa zvisingaiti. Ngavasiyane nevanhu vaite demonstration yavo ndoda kuratidza kuti havasi kufarira zviri kuitika munyika. Pane kuti vanorambidza vanhu vachirova vanhu vachitumira vavo vachirova vanhu. Ndinoda kuti vatadza kukontrola nyika vonetsana nevanhu vasine mhosva navo.
Zvakanaka vashamari vestudio 7. Zvino ndinonzi Newkman ndiri paSouth Africa paJoburg. Ndinoda kutaura hangu zvishoma shoma. Tozviziva kuti studio yenyu haina kusarura, haina kuyakarerekera. Asi vanhu vakaita sa energy mutodo yona vagadzira chirumanzi avatauri zvinhu zvinonzikwa, vanotaura zvinhu zvisina musoro. Saka ndovanhu vachaita kuti vanhu vasanyanya kuda kuteerera kazhinji studio seven because vanhu vanotaura zvinhu zvinogumbura vateereri, vanhu vanotaura zvinhu zvisina musoro, vanotaura nhema dzega dzega. Ndatenda.
Maswera here mastudio seven apo? Ini ndiri kumbotaurira hangu uyo murume unonzi Nick Mangwane kuti mupoko pekezera mupoko uyauya waimbotaurawo sekutaura kwaari kuita kwana gumbo ayaya isaautaura zvekuti nyevhu akatanga kuitaura dubatotonga unonzi ivhu racho riri kumba kwake kana kuti ivhu racho ritorine godi basi basi aitaura zvaari kuita izvi bati izvi zvana mupoko izvi zvakatiza izvi zvaasitozikana kuti ari pima ndiyo ZANU PF manje manje uchazonge akuritiza ivhu iroro raari kuda kuganza naro kuti seni ivhu redu uchitaura zvevhu nguva inoi nguva itiri inoi kutaura zvevhu kutaura zvekukoloraini kuti tinokoloraizwa nguva itinoi ndaanhu akazungaira toti zvimwe anhu kufunda kutoita maminista kufunda nangusa hudofo kutaura zvekukoloraindwa nguva inoi sore henyu nokumboritoka mbichana bati tinojairira anhu ari kutiza ivhu iroro iro vaotoita nzi ivhu redu endai anhu ichijairira tatenda hangu.
Akadini vashamarari vestudio 7. Ini ndiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa. Tinodawo kutaura pamusoro pezviri kuita kunyika yedu yeZimbabwe. Tanga ndine chichemowo chakaite chikumbiro. Dai vakuru vedu ava vataurirana kupinda kuti vanhu vangokuwara vachisungwa vachishungurudzwa. Chero zvikazonaka misodzi yedu inongoramba iri pamatama. Dai vanzwisisawo kuchema kwevanhu, dai vanzwisisawo kusungwa nekushungurudzwa kuri kuita vanhu. Ngavataurirane ivo vachamisa navamunangarwa, votaurirana vowirirana chinhu chimwe chete kuti vanhu vaone kugadzikana zvakanaka vazviita.
Ndinonzwa kushushikana zvikuru nevamwe vakuru vehurumende vanotaura mashoko anokatyamadza, mashoko anorwadza zvisingaperi inoshora. Ndozvakakonzera vese vakaenda kuhondo vazosvika kuda kurwira nyika yavo. Tiri kurwadziwa nemashoko anotaurwa nana mutodi ramai nekusingaperi. Makadii henyu vashamarari vestudio 7? Noutendai chose nekuti pakwamunoita chirongwa. Isu mwoyo yedu ine hondo. Ndatenda hangu mukandiverengerawo audio yangu iyi.
Ah,
avo vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanodzima moto vari kunetseka nemoto uri kubvira muGrand Canaria Island muzviwi zveCanary Islands, uko moto wapisa mahekta zviuru gumi nezviviri ukakonzera vanhu vanoita zviuru zvipfumbamwe kuti vatize misha yavo. Chakakonzera moto uyu hachisati chazikanwa. Dare redzimhosva remauto remuCameroon ratongera varwi gumi kuti vagare mujeri upenyu hwavo hwese. Varume ava vakuru vezvikwata zvinorwira kuti matunhu avanogara anotaura chirungu apiwe kuzvitonga kuzere kubva kune matunhu anotaura chifrench. Vanoedza kuunza runyararo pakati pehurumende nevarwi ava vanoti izvi zvichakanganisa hurukuro dziri kuitwa dzekupedza kusawirirana kuripo. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Manzwi ekupedzisira akataurwa nemutsvakabvu Eric Garner ekuti ndiri kutadza kufema akave mazwi akashandiswa nemasangano anorwisa zverusarura paakange achiratidzira. VaGarner vakadzipwa nemupurisa nenzira isingabvumidzwe vakafa. Mukuru wemapurisa muNew York City vaJames O'Neill vaudza vatori venhau kuti mupurisa akadzvinya vaGarner vakafa makore mashanu apfuura Daniel Pantaleo adzingwa basa. Rufu rwavaGarner rwakanzi nematare edzimhosva kupondwa, izvo zvakakonzera vanhu vazhinji kuratidzira munzvimbo dzakawanda muAmerica vachiti vaPantaleo vasungwe pamwe chete nokudzingwa basa. Kudzingwa basa kwavaPantaleo kwatambirwa nemufaro nevanhu nemasangano mazhinji vanoti kunyange hazvo zvakatora makore mashanu, kupiswa kwemupurisa uyu pabasa ndizvo zvega zvaifanirwa kuitwa kare kare nevakuru vemapurisa eNew York City.
Nanzonere kurira kasiya panyo watakuno kushira
watakundo
kushira dianu watunga mira dianu wafunga natichene seranzira
tichene zanzira
hazitetembe nyama tunotetemba pakatipe hana
pakatipe
hana choku ita apana
apana
kungo nilira mere ya mangwana
mere ya mangwana
muna otifuzire napanurwa kama
kama
muna otifuzire
Panorwadza moyo Winky D achibatsirwa nemutsvakabvu Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamuturi Ncube nemusi wechishanu. Bato reMDC rinoti zviri kuitika muZimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VO.